This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 20, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tiri kurwadza vanhu ndechekuti Maths neScience vari kuzvida kuti vagozonzi vadini. Isusu sevana veZimbabwe vari kusapota zimase iyo yavakaunza. Tiri kuona sekuti apa taakudzorerwa kumashure.
Masangano evarairidzi ochema-chema neurongwa hurumende hwekuti vamwe varairidzi vaite zvidzidzo zvavasina.
Dzimwe mhuri dzoparadzirwa zvirimwa mugakava reminda pakati pevagari nekambani yeGreenfields kuchisumbanje.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzotaura zviri kuitika muZANU-PF panyaya yekuedza kuvandudza upfumi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masangano evarairidzi anoti haasi kufara nedanho rinonzi rakatorwa nehurumende rekuti varairidzi vakadzidzira basa asi vasina kunge vakapasa zvidzidzo zvechirungu, mathematics nescience paordinary level, vadzokere kuchikoro kunoita zvidzidzo izvi. Bazi rezvedzidzo rinonzi rakatumira magwaro kuvakuru vakuru vezvikoro richivaudza kuti vanyore varairidzi vasina kupasa zvidzidzo izvi. Hurumende inonzi iri kushanda nesangano reGlobal Partnership in Education remuAmerica mukufambisa urongwa uhu, uye varairidzi vanosungirwa kuti vange vave nezvidzidzo izvi panopera gore rinouya ra2015.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti hurumende haifanirwe kungoita zano ndega pazvinhu zvine chekuita neupenyu hwevanhu, sezvo varairidzi ava vakatopasa kare zvidzidzo zvavo. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo mitsva iyi kune vari kupinda muzvikoro zvekudzidzira mabasa pari zvino, kwete kune vakapedza kare. Mashoko ava Majongwe aya anotsigirwa nemukuru weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu, avo vanotiwo kunyange hazvo vachitsigira zvirongwa zvinobatsira varairidzi, hurumende haifanirwe kudzika mutemo uyu kuti ukanganise vanhu vakatopedza zvidzidzo zvavo kare vakapasa. Hurumende inonzi yakatora danho iri nekuona kuderera kuri kuita vana vari kubudirira muzvidzidzo izvi. Vakuru vezvikoro vanonzi vakatotanga kuunganidza umbowo uhu kubva muvarairidzi vavo kuitira kuti vatumire kubazi rezvedzidzo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kudire hurumende panyaya iye. VaMajongwe vanoti sangano ravo rave kuronga kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti bazi redzidzo ragadziriswa zvinhu zvisati zvanyanya kukanganisika.
Zviripo ndezvekuti muzvikoro umu mamuka boko shindi, varairidzi vane kushushikana kwakanyanya. Nekuti utungamiri hwekuMinistry of Education wauya uyi, wauya nemadhazani akawandisa. Zviripo ndezvekuti patofamba shoko netsamba muzvikoro kuti varairidzi vese vanofanira kunge vaine Maths neScience. Hazvina mhosva kuti ticha anoticha Shona kana kuti anoticha Divinity. Ende chiri kurwadza vanhu ndechekuti toita here zvekuti vanhu vese vanoticha Shona vari kupasa vana Maths neScience vane makore akawanda vadzidzicha, vari kuzvida kuti vagozonzi vadini. Panofanira kunzi kubva iye zvino hatitori ticha asina Maths neScience. Ndo zvinhu zvinoonekwa zvichinzi kune vanhu vane njere vanzwisa zvinhu ndomaitirwa azvo, kwete izvi zvaakuitwa zvinenge zvine kutyidzira.
Chii chaita kuti hurumende inge ichitora danho irori?
Vanhu vandinoona sekunonzi vari kuda kumhanya nenguva, vomhanya vachiita zvinhu zvisizvo. Asi vanotaura pachirungu vanoti speed and direction are two different things. Kureva izvokuti kuziva kwauri kuenda nemamhanyiro auri kuita zviri zvakasiyana. Nekusangwara kwedu kwandiko ndivava taakuto vakavaguruma kuti vatize vaende kuBotswana vaende South Africa kunova ndokwavanonzi mamaths nemascience teachers ari kudiwa handioni paine chikonzero nekuti tine matraining colleges akawandisa ngavatraine vana vanyowani vari kupinda voita emphasis yavo kuti toita maths nescience hatingachinji Zimbabwe kuti tive Japan kana Indonesia kana Korea inenge ine mbiri mukuproducea zvine
matanho apa hamuri kuurongawo kutora ekupikisana nenyaya idzi
iye zvino takamirira purezidendi Mugabe kuti vadzoke kwavakaenda vadzoka tiri kuvanyorera tsamba yekukumbira kusangana navo nekuti ndivo vakaapoinda vanhu vari kwavo nekuti takambozviita rimwe gore ratakaona kuti vachigwedere vanga vaakurasisa nyika tikakumbira vamugabe kuti vabvise vachigwedere nepamutano pekuti takanga taona kuti rodhi yataifamba handiyo apa tiri kukumbira kutione vamugabe kuti tivaratidzewo kuti zvinhu zvavaita vachitungamirira nyika tikasvika paunyanzvi neumhizha watinawo 36 years muafrica hapana anoti chalenja tozoti zvinhu izvozvo tozvichinja here negore rimwe chete isusu sevana vezimbabwe vari kusapota zima asset iyoyi yavakaunza tiri kuona sekuti apa taakudzorerwa kumashure
vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7 mukuru werimwe sangano revarairidzi reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawo vanotiwo vari kurwadziwa zvikuru nedanho rehurumende iri sezvo rakaitwa pasina kunzwawo pfungwa dzemasangano anomirira varairidzi munyika
isusu veTeachers Union of Zimbabwe tiri kukahadzika zvikuru nokurwadziwa zvakanyanya nedanho ratorwa nebazo rehurumende iri chiri kutinetsa ndechekuti hatisi kuziva kuti varairidzi vari kutaura kuti vanofanira kunge vachinyora maths nescience ndevapi vacho nekuti tine varairidzi vatinoziva ka vakatanga mabasa kuma1970 chakutuku vakadzidza anonzi magallons cost and pines vasingazivi zvana quadratic equation Pythagoras theorem handisi kuziva kuti vada kutangira papi pacho kuti varairidzi vafanira kunyora maths paform 4 nescience paform 4 ndevapi vacho uyezve hatiti kuziva kuti chii chikonzero chaita kuti hurumende ide kutora danho rakadaro bazi hurumende education
imiwo semasangano anomirira varairidzi makabvunzwawo here pfungwa dzenyu pamusoro pedanho iri nehurumende
ndiro dambudziko guru riri kutirwadza irori nokutishungurudza nekuti bazi rehurumende harina kubvira rakambowanawo mukana wekuti risangane nesu vatiudze zvavari kufunga maererano nedanho ravatora izvi kana vada kutora irori riri handi kuziva ri kuona sekunge tisingakoshi here pakunge tichibvunzwawo tive tine input dzatinovapawo isusu nekuti vari kuona kupi mari kuti maticha aya akwanise kuzoenda kutraining kwacho pane mari here iripo yavari kupiwa nekuti maticha aya vagara vasitorina mari nebare maincentives vakabvisa so mari idzodzo dzetraining dzichabva kupi
mune matanho amuchatorawo here sesangano ekunyunyuta kana kupikisa danho iri
isusu taitoda kuti hongu tsamba dzinonyorwa sezvatinofunga kuti tinge tichinyora dziri tsamba asi taifanira kuti tori danho guru chaizvo seboka guru reaffairs council mueducation sector matiri timbonyatsoungana pamwe chete musoreti pamwe chete tiite mubvira pamwe chete kuti hurumende kubudikidza naminista wedu weeducation vadokora timbosanganawo navo nekuti chokwadi chinonzi kuti kubvawo vachipinda muhofisi havasati vamboita shungu dzekusangana nesu tinomirira varairidzi munyika munomu timbovapawo pfungwa dzedu kubva vachipinda muhofisi tiri kungoona masekula achipinda muzvikoro asi masekuru aya kuti atsanangudzwe kwatiri isusu tiripo hazvisi kutombodika saizvozvo tida kutsvagawo platifomu yekuti timbosangana naminista wedu nekuti tiri kuona zvakawanda zviri kuondongwa naminista tose tiripo takatarisa nyika yezimbabwe yakatarisa hatisi kufara naizvozvo
imiwozvi zvamuri kukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dziite
ivo ngavangotedzera zviri kutaurwa nemahedmasters iwaya isusuwo totora danho redu rekuti tizivise kuvakuru kuti zvavatanga izvizvi hatisi kufara nazvo ministiri yedu kadai ikwanisa kukonzautawo nesu
vanga vari mukuru wesangano reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawo vari parunare muHarare neStudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vagari vekwaMagokova kuChisumbanje mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara nekuparadzwa kuri kuitwa zvirimwa zvavo izvo zvave kuda kukohwewa nevanonzi vashandi vekambani yeGreen Fuel. Kambani iyi pari zvino iri mugakava nevagari vemunzvimbo iyi nedzimwe nzvimbo dziri munharaunda iyi pamusoro peminda inonzi nevamwe vagari vemunzvimbo iyi iri kutorwa nekambani iyi nechisimba. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaWilson Chibeza vanoti vakawana chibage chavo changa chaibva chaparadzwa mazuva maviri apfuura. Vanotiwo vamwe varimi vari kurimirwa pasi zvirimwa zvavo zvakaita sedonje ranga ratotumbuka. Studio 7 yaedza kutaura nekambani yeGreen Fuel asi mumwe mushandi wekambani iyi vaAndrew King vati tiite zvekunyora mibvunzo pasi tovatumira asi varamba kuti kambani yavo iri kuparadza zvirimwa zvevanhu. Marvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 ataura navachibeza kuti tinzwe zviri kuitika.
Zviri kuitika ndezvekuti ava vekambani veMagnum ava manje maoperatora avari kuita ndeyekuti iyo vari kukanganisa pakuti havasi kuisa communication yakakwana kuvanhu kuita kuti munhu anenge vachida kushandisa area iyoyo seizvozvizvi vari kugadzira marodzi avo havasi kucommunicata nevanhu vanenge vane zvirimwa zvavo zviri paground. Saka vari kungopinda vachipwanya zvirimwa zvevanhu including chibage changuo inini kurimirwa pasi as we are speaking.
Muri kuti imi chibage chenyu chakarimirwa pasi zvakaitika riini izvi uyezve zvichiri kuramba zvichienderera mberi here?
Vari kutoenda mberi because itori vari kutovhura marodzi avo vachitoinda. Inini pangu chibage chakarimirwa pasi 2 days ago asi vavari kutoenda mberi ikoko vari kutorima vachienda.
Pane zvamakaudzwa here vasati vauya kuti vazorimira chibage chenyu pasi?
Hapana manje communication yakaitika. Zvokudai yanga iripo taidai takatotema zvedu chibage ichocho paarea iyoyo tichichibvisa tichiisa kusaidi kuita kuti pasaitika losi. Saka hapana, takazongoenda kumunda one morning tosvika chibage chese chatorimirwa pasi.
Asi pamakarima chibage ichi manga mune mvumo here yekushandisa nzvimbo iyi?
Totikati hatine mvumo because minda dzatadza totowa nekuma over 30 years tichingorima. Saka hatina kuona kuti ivo takambenge tanzwa hedu ivo vachiti vanoda kushandisa area iyoyo asi kuti vaifanira kunge at least vakapakaita ewedhi rekuti ivo pamwe vaakuda kupinda ipapo paarea ipapo.
Pane misangano iri kumbokokerwa here nekambani iyi ichiudza vagari veimomo muchisumbanje kuti zviri kufamba sei?
Hapana misangano iri kumboitwa because initially taimboita nedare riya ranga rakaundiwa kuno raisanganisira vana DA neverural council. Takabatana takadaro. Saka yanga iri eforum yekuti ndopataikwanisa kuita magrievance zvedu. Saka kubva pazvakapati hapasisina manje dare iro rakatobvano. There is no longer any forum where we can air our grievances. Tichirekuti icho ivava veMagnum ava toshayiwa kuti vari kuita sei project iyo iyi pasina kana magovernment employees because dai pane vanhu vegovernment iri program inolidwa neDA's office kana kuti necouncil zvaidai zvichiitwa zvine order. Saka ivo vari kungoita what they want ava vasipo.
Imi semaonero enyu hurumende inokwanisa kukubatsirai sei?
Dai kuri kuti zvichiitwa iri involved iriyo inotungamira pamberi pamwe yaizova netsitsi nevanhu because handioni zviri zvinhu zvakanaka kuti munhu unenge waisawo effort yako wotenga tractor wotenga mbeu woisa labour then all of a sudden womuka one morning chibage chako charimirwa pasi.
Avo vanga vari mumwe mugari wekuchisumbanje uye vari murimi vaWilson Chibeza vachitaura vari kuchisumbanje kwakare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Totanga nekutarisa zviri kuitika kuMalawi. Vanhu vemumalawi vavhota nhasi musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Sarudzo idzi dziri kuitwa mutungamiri wenyika iyi amai Joyce Banda vebato repeople's party vakatarisana nenguva yakaoma sezvo vari kukwikwidzwa zvakasimba nevanhu gumi nemumwe. Vamwe vari kukwikwidzana naamai Banda ndivapeter Mutharika vedemocratic progressive party, valazarus Chakwera vemalawi congress party pamwe navaatupele Muluzi veUnited Democratic Front. vaPeter Mutharika munenge nawe aimboye mutungamiri wenyika iye vaBingu vaMutharika ukuwo vaTupele Muluzi vari mwana wevaimboye mutungamiri weMalawi vaBakile Muluzi. Amai Banda vakaita mukurumbira zvose nesimba makore maviri apfuura zvichitevera kushaya kwavaBingu vaMutharika. Panguva iyi Amai Banda vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Boka rinoona nezvesarudzo munyika iyi reMalawi Electoral Commission rinoti sarudzo idzi dzichange dzakachena uye dzichitambirwa. Sachigaro weMalawi Electoral Commission Justice Maxson Mbendera vaudza VOA kuti vanhu veMalawi vanofanirwa kuenda kunovhota neuwandu hwavo hwose vachisarudza vatungamiri vavanoda. Mamwe masangano akazvimirira pamwe nemamwe mapato anopikisa anoti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka izvo zvichasvibisa sarudzo idzi. Sarudzo dzinonzi dzanonoka kutanga muBlantyre nhasi nedzimwe nzvimbo dzemunyika kwemaawa akawanda.
Mutongi weMusouth Africa apa mutongo wekuti mumhanyi Oscar Pistorius aende kunoongororwa mamiriro epfungwa dzake nana chiremba kuitira kuti paonekwe kana kwakakonzera kuti apfuure musikana wake achibva afa. Mutongi weDare Amai Thokozile Masipa vati vana chiremba vachaongorora Pistorius kana achikwanisa kutambira kukanganisa kwaakaita. Vati mumhanyi uyu anofanira kuenda nemuvhuro kuchipatara chevanorwara nepfungwa muPretoria uye achaita izvi mazuva ose kwemazuva makumi matatu asingasanganisire mugovera nesvondo. Kana ongororo iyi yapera kuitwa, vana chiremba vachapa gwaro reongororo yavo kuDare magweta aPistorius pamwe nevachuchisi. Gweta raPistorius rakaudza Dare kuti mumhanyi uyu anombovhiringidzika pfungwa dzake. Muchuchisi wenyika iyi vaGerineo vakabva vakumbira Dare kuti Pistorius aongororwe vachiti havadi kuti azoshandisa sechikonzero chekuti apikise mutongo waanenge apiwa kana nyaya iyi yapera kutongwa.
Paramende muLibya iyo iri parumana nzombe yakatarisirwa kusangana nhasi mazuva maviri mauto anotsigira vaimbova mukuru wemauto apinda zvechisimba muparamende akapika kuti acharwisa yavanoti hurumende isiri pamutemo. Nhengo dzeparamende dziri kuedza kuratidza masimba zvichitevera kupikiswa kwayo nevari kutsigira vari pamudyandigere General Khalifa Haftar. VaHafta vari kuzvitora semunhu ari kurwira kuchengetedza Libya kubva kuvanhu verudzi rwechiIslam vanoita zvakapfurikidza mwero. Kurwisana pakati pemauto avo nevanovapikisa kwasiya vanhu makumi manomwe vafa kubva musi wechishanu. Sangano renhau reAssociated Press rinoti paramende iri kusangana panzvimbo isina kuziviswa sezvo munyika umo musina kugadzikana uye nhengo idzi dzichavhotera mutungamiri wehurumende mutsva pamwe nebhajeti richashandiswa nenyika.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weChina vaXiang Jinping vavimbisa kutyidzana pamusangano waitirwa muShanghai nhasi. Vatungamiri vaviri ava vaona kunyoreranwa kwezvibvumirano makumi mana nezvipfumbamwe munyaya dzemhando dzemoto zvekufambisa pamwe nekuvakwa kwezvinhu kunyange hazvo pasina zvakawanda zvajekeswa. Asi nyika idzi hadzinokwanisa kuwirirana pachibvumirano changa chakamirirwa kwenguva yakareba icho chaizopa China nemhando dzemoto dzinokosha mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kwemakore makumi matatu. Zvisinei, vaZhi varumbidza kubatana kwenyika yavo neRussia vachiti ukama uhu hwakakosha mukusimudzira chimiro chenyika mbiri idzi pasi rose.
Chitima chinotakura vanhu changa chichienda kuMoldova muRussia chabwenderana nechitima chinotakura zvinhu kuchamhembe kweguta guru reMoscow. Vanhu vana vakafa uye vamwe gumi nevashanu vakakuvara. Mutauriri webazi rinoona nezvekubatsirwa munguva dzetsaona anoti njodzi iyi yaitika pedyo neguta reNarofominsk. Mapurisa anoti ngoro mbiri dzechitima chinotakura vanhu dzabheuka. Vanobatsira vanhu vapinda mutsaona vanonzi vari panzvimbo iyi vachibatsira vakuvara mutsaona iyi. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakonzeresa tsaona iyi.
panguva yekutsvaga rutsigiro gore rapera panguva yesarudzo rwiyo rwezanu PF rwaiwa rwiyo rwekuti chimurenga chekuendesa upfumi kuvatema achisi kuzodzokera kumashure. Izvi zvakakonzera kugedageda kwemeno mumakambani akawanda ane varidzi vekunze vasina kuzvarirwa muZimbabwe vari vatema. Asi iko zvino ZANU PF yave kuimba rumwe rwiyo rutsva panyaya yekuendesa upfumi kuvatema. Ko chii chiri kupa kuti bato iri ritore danho iri? Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashamisa vanhu vakawanda apo vakataura pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere kuti Zimbabwe haizongotore zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana pasina kutaurirana. Mashoko avaMugabe akatsinhirwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Izvasiya vanhu vakawanda vapera matemu kanwa kuti chii chokonzera kuti ZANU PF iite sekunge yave kuchinja maitiro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paVenda University muSouth Africa vaCharles Chari vanoti ZANU PF hainganzi yanyanya kuchinja asi kuti irungogadzirisa zvinhu ichionawo mamiriro ekunze.
Handingati iri zvesau research, iri zvesau yepolisi, nokuti tikaona zviri kugadziriswa, zviri kutariswa zvacho kunenge kuri kumoderator. Zvandataura kuti pane vana muzvinafundo nevamwe vana mazvikokota vanoziva nezveupfumi vari muZANU PF imomo, noti chete kuti vari kubva kunze kwedu, vari kubva kunze outside the party, varimowo vamwe vanenge vachipawo mazano kuti apa dai tadai, apa dai tadai, even policy. Ende tinoziva kuti policy, hapana policy inonzi iri rigid inogara yakadaro. Iri policy yese is subject to revision, inogona kutseketedzwa pano nepapo zvichienderana nenguva yacho.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paHuddersfield University vankululeko Sibanda vanoti ZANU PF yave kukwanisa kuita madiro aGeorgina nekuti VMDC pari zvino vakabatana pahuro, nekudaro hapana anokwanisa kubvunza ZANU PF nezvekuchinja chinja kwainenge ichiita gwara rayo zvichienderana nemamiriro ekunze.
Ndofunga kuti inini ZANU handifunge kuti panyaya yeindigenization yanga iine urongwa hwekuti hauchinjike. Urongwa uhwo hwaiva hwekuti izvipasanudze pakati payo neMDC. Zvino zvapa nekusawirirana pakati pevatungamiri veMDC, ndofunga kuti yava kuti aiwa takuda kuita zvatinoda, hatisina zvatinotya.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrilliant Mhlanga vanodzidzisa paHertfordshire University kuBritain vanotiwo ZANU PF yazonyatsotarisana nechokwadi chekuti zvimwe zvainongotaura pamisangano handizvo zvinozoitika muupenyu. VaMhlanga vanotiwo ZANU PF yanga ichiparidza vhangeri rekuti iri kuringa kumabuda zuva, asi yave kuona kuti nyika dzekumabuda zuva dzacho dzakaita seChina neIndia dziri kudyidzana nedzimwe nyika dzekumawirira dzakaita seAmerica neBritain. Vanhu vanogonavo kupesana pakuti chii chapa kuti ZANU PF ide kuvandudza zvinhu, asi zviri pachena kuti mamiriro aita zvinhu munyika ave kupa kuti pave nemafungiro matsva panyaya yekuendesa upfumi kuvatema. Kunyangwe hazvo pave kuparidzwa vhangeri idzva rekudyidzana nevekunze, vamwe vanoti zvichatora nguva yakawanda kuti vekunze ava vatange kudyidzana neZANU PF. Asi vachari vanoti vari kuona sekunge pave nemutsauko pamaonerwo eZimbabwe nevekunze.
Image yakakosha chaizvo kwavari. Ndirikuona zvimwe zvazviri kuitika izvozvo. Tinoona kana kumidhia ikoko kuti marelations nemidhia vari kuedza kugadzirisa zvinova zvakanga zvisiri kuitika munguva dzakapfuura. Saka iye zvino izvi separty yakahwina nemutsindo, ndinoona sekuti hapana reason yekuti varege kugadzirisa imeji yavo, nokuti havana chavanolose. Have a lot to gain pakugadzirisa imeji.
Asi vachari vanotiwo nyika dzekunze hadzinawo chimwe chekuita kunze kwekudyidzana nehurumende yeZANU PF, nekuti veMDC nevamwe vanopikisa vari mubishi rekurwisana zvopa kuti zvinetse kuona vachikwanisa kutora masimba kubva kuZANU PF makore mashoma anotevera. Mashoko avachari anotsinirwawo navasibanda avo vanoti kusasimba kwemapato anopikisa kwasiya nyika dzekumawirira dziri pamhene. VaMhlanga vanoti vari kuona nyika dzekumawirira dzichitungamirwa neBritain neAmerica dzichitanga kunyatsodyidzana nehurumende yavaMugabe. Vachari vanotiwo ZANU PF iri kuzviona kuti mhuri yeZimbabwe iri kuda kuti zvinhu zvishanduke nekuti nyika yananga kumawere. Asi vasibanda vanoti shiri nemuriro wayo hairegi, nekudaro vanhu ngavarege kukurumidza kurova bembera vachiti ZANU PF yachinja.
Ndinofunga kuti nyika dzekuna na Europe nekuAmerica dziricha pambira mberi dzichida kubatsira Zimbabwe panyaya dzekuti kana paitika seurwere nyaya dzekubatsira nezvekudya kana paitika madrought sezviya zviya. Asa handifunge kuti pane zvihombe zvichaitika, vachaedza zvavo kuramba vachidzidzana nezanupf kuitira kuti kana une hurumende yeZimbabwe kuitira kuti vawane mapindiro munyika vachiita zvavanoita zvinofana nemabasa anenge achida kuitwa na United Nations zvakadaro. Asi ndinofunga kuti munguva shoma inotevera hatisi kuzoona kusiyana maningi panyaya yekuti kujidzana kwacho kwakamira sei.
Dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinotiwo hazvibatsire kuti ZANUPF iti yachinja pamutemo wekuendesa upfumi kuvatema kana isina kuchinja mutemo wacho mudare reparamende. Nyanzvi idzi dzinotiwo nyaya yekusungwa-sungwa kwevanhu ichanetsa kuti paite sungawirirano pakati peZANUPF nehurumende dzekunze. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Chirongwa chedu chelife talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kudzikisa ukasha kunenge kuri kuitika muurongwa weZANUPF hwekuendesa upfumi kuvatema.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelife talk nasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palife talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Nhau dzedu dzemutambo, Studio 7 iri kukurudzirai imi vateereri kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore ra2014. Sarudzai mubati wepagedhi, munwisi, mutambi wepakati nadifenda kubva pashasha dzemuAfrica.
Kuvhota kuri kupera musi wa12/10. Munogona kuvhota panhare mbozha paInternet kana kutumira neSMS mazita evatambi vamunenge masarudza kunamba dzinoti 1202670 1867.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare misoro inawo zvakare.
Masangano evarairidzi ochema-chema nourongwa hwehurumende hwekuti vamwe varairidzi vaite zvidzidzo zvavasina.
Dzimwe mhuri dzoparadzirwa zvirimwa mugakava reminda pakati pevagari vekambani yeGreen Fuels kuchisumbanje.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotaura zviri kuitika muZANUPF panyaya yekuedza kuvandudza upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, vateereri musakanganwe chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina ndimi yake Mwakalielie na Sandra Nyaira.